Nyaya iri kunetsa baba ndeyekuti chekutanga mukatarisa billing system iri kuitwa neHarare City Council. Imwe yacho haisi straight, mamwe aive maestimate. Saka hapana humbo hwakakwana nebilling system iyoyo yemastatement, ndo number one. Kuuya chechipiri, veCity Council vakangotanga kutora matanho nekuti vanofanira kukonsida kuti vagari vazhinji vamwe havasi pamabasa. Vamwe vari pamabasa vanotambira mari after 4 or 5 months, saka vanenge vari behind mapayments avo. Kozouya munhu unobhadhara nekuti unenge uchiona kuti service delivery zvauri kubhadharira zviri kufambirana nemari yacho. Iye zvino tikatarisa tinoona kuti marara akazara mumarokesheni haasi kutakurwa. Masiweji ari kungoputika pese pese, saka hatisi kufara nazvo. Saka ndo zvimwe zvinhu. Kozouya nyaya yemvura, saka tiri kuti pamusoro pezvo pane kuti vakonsidhewo kuchema chema kwevagari havasi kukonsida. Hungozouya chete nenyaya yekuti vakuda kutisungisa through your credit collectors.
Saka imi sevagari muri kukurudzira chii?
Isusu tiri kuti vekanzuru ngavagare pasi nesu totaurirana, nekuti isu hatisi kuramba kuti vanhu vabhadhare mari dzinofanira bhadharwa kuCity Council. Totaurirana, touirana kuti zvatinga afode kubhadhara ndezvipi, tichibhadhara sei. Ivo kana vane zvichemo tochema, toita inonzi pachirungu compromise, yekuti tomita halfway. Pane kuti tirambe tichirwa kuti isusu woita sokunge isusu hatisi kubhadhara, hapana munhu ari kuramba kubhadhara for the services. Patiri kuti vanhu havana mari, padiki pavanowana ipapo vanobhadhara. Handiti plus patiri kunge tichibhadhara, vanhu ngavapiwa maservisi akakwana.
Imiwo muri kumbogarawo pasi here nekanzuro kuti musvitse zvinyunyuto kana zvichemo zvenyu izvi?
Chiri kunetsa ndechekuti hatisi kunyatsogara pasi nekanzuru yakagara, nekuti kuti titi mangwana tasangana nekansula uyu, mangwana takasangana nekansula uyu, chinenge chichibuda mubaba maindividual opinion. Asi daizvichi ndizvo the full council, handiti inodaidza vamiriri vemaresidensi seHarare Residency Trust, tombva takurukura tinavo sefull council, nesuwo tichirepresentwa nebhodhi, tombva takurukurirana, tombva taona kuti tingasvitsana pati.